zvakakwira ichokwadi. Mafigaza aya anoratidza nyaya dzeinflation. Inflation zvireva izvo kukwira kwemitengo yezvinhu zvichienzanisa neungava mwedzi wapera kana kuti ungava gore rapera. Ndinoona kuti vese vanoratidza kuti zvinhu zvakakwira mitengo, chinova ndicho chokwadi. Asi ndinoona kunge hangu mafigaza vahange anenge azokwiririsa zvikuru. Zvinenge zvaakuzaradza kuti upfumi hunenge husitori kufamba zvachose. Ndinoona kuti mafigaza chaiwo chaiwo anenge ari pakati peawo atiri kupiwa nehurumende, atingati ariwo pasi zvakanyanya neawo atiri kupiwa navahange anovawo kumusoro zvakanyanyisa.
Sei pachizoita musiyano wakakura kudai pakati pemafigazi maviri aya?
Zvinoitika zvikuru sei munyaya dzemasvomhu idzo dzidzi dzekuti tinenge da kuona kuti mastandards avanenge vatishandisa kana kuti zvinhu zvavanoshandisa kucalculata inflation yavo zvakafanana here atingati mainstruments achona kana zvishandiswa zvacho. Saka tinoona kuti zvishandiswa zvavanoshandisa zvakasiyana, uye zvinhu zvavanotarisa kuti vabude nefiga ravo zvinenge zvakasiyana. Sokuti vamwe vanenge vachitarisa mitengo yezvinhu zvatingati zvashandiswa nevanhu zuva nezuva, atingati mabasic commodities. Vamwe vanenge vakutarisa mitengo nezvimwewo zvinhu zvinenge zviri mabasic commodities.